Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, kumiguru 24, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mumiriri wemabvukuta fara mudare reparamende vaJames Chidhakwa vakapambwa nekurohwa zvakaipisisa nezuro nevanofungidzirwa kuti vasori. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira muSouth Africa zvichishora hurumende yenyika iyi nekutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vanhu mazana manomwe vanonzi vafa muGaza kubva nezuro mushure mekubhombwa neIsrael. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinobva kumapato ezvematongerwo enyika anopikisa nemasangano akazvimirira oga zvaratidzira zvichishora zviri kuitwa nemutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa nebato ravo reANC zvekutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avari kupomerwa mhosva yekubirira sarudzo nekutonga nedemo. Zvizvarwa izvi zvanga zvichifamba mumigwagwa zvichiimba uye zvaendesa tsamba yenyunyuto kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika zvichikurudzira kuti South Africa isapesvedzere Zimbabwe kuita zvakaipa. Vanga vachifora vanosanganisira veCitizens Coalition for Change South Africa, Crisis in Zimbabwe, Not My Name neSADC Citizens Democratic Society. Vanhu vakawanda vari kutiza muZimbabwe vachienda kuSouth Africa kunopotera kana kutsvaga mabasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vaJerry Chauke vesangano reSADC Citizens Democratic Society uye vari nhengo yebato rinopikisa reCCC kuti tinzwe zvizhinji.
Nhasi tanga tine kuratidzira paJerko, paofisi yeInternational Relations muSouth Africa, tiri vebato reCCC.
Chinangwa chikuru changa chiri chei?
Tachitarisira nekunyunyuta neinterference iri kuitwa neSouth African government nebato rinotonga reANC, kunyanya Secretary General wavo vaFikile Mbalula naPresident Cyril Ramaphosa vari kunyanya kupinza mhino dzavo nekutongwa nemusarudzo dzedu dzakapfuura dza23 August 2023. Vari kuindoza munhu akaluza maelections vanova ivo vaMnangagwa. Vakadarozve munhu anowanikwa aripo pakukurudzira kudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe muno muSouth Africa, asi apa varivo vakukonzera kutambura kwavo kunyika yeZimbabwe.
Makwanisa here kuzvisvitsa kuofisi yavo kana kwavari?
Takwanisa kuzvisvitsa kuofisi yavo yeInternational Relations. Vaunza mumiriri wavo auya kuzotambira zvinyito zvedu.
Tarisiro yenyu yochiva yekuti kudini kuseri kwekutambirwa kwazvo?
Vanofana kutaridza kuti ivo vasiyana nekupindira nezvematongerwo enyika yeZimbabwe, uyezve vanofanira kuwanikwa varipo pakukurudzira kuti bato reSADC rizadzikise marecommendations avo pasamiti yavo iri kutevera.
Zvikasabuda sekukumbira kwamaita, matanho amunotarisira kuzotora ndeapi?
Tiri kutarisira kuti kana zvikasabuda izvozvo, tiri kutarisa tichazodzoka futi kuofisi kwavo ikoko tizotarisira zvakati simbei. Taedza kuti tikokorodze vamwe vedu vese, maZimbabwe vedu ese ari kutambura muno muSouth Africa, tizotarisira futi kuofisi yavo iyoyo. Tiri kuzvipira futi kuti tichandotarisira futi kuofisi yavo yeSADC kwavachange vaine musangano wavo iyoyo.
Nhengo yebato rinopikisa reCCC vaJerry Chauke vari parunare kuPretoria South Africa naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivan abatawo munyori anoona nezvegwara remusangano muZANU PF mudunhu reCape Town, Dr. Philip Kamutefa, kuti tinzwewo maonero avo.
Aiwa, hazvishande zvino hazvishande. They even tried it here in this side kuCape Town, vakasungwa. Saka tingoiti chivo, toiti it's a toothless dog barking. Saka it's a waste of time. They are wasting and nobody is going to entertain this because my elections were done and dusted. And now what we want is that Zimbabweans, we must unite. And then we must stand with one voice. To encourage and bring development in Nikaid. Not this, all this nonsense.
Ngati tariseiwo kuti imi munoona sei zvichemo zvavari kuchema nazvo mukuratidzira kwavaswera vachiita uku sevana veZimbabwe.
Those guys are sponsored. You know, some guys who sponsor those guys, they give them some little bit of cash and say, go and make some noise there. But nobody's going to listen to them. They are not even registered to vote. They never voted. You know who they are, but there's nothing they can do.
Imi zvamuri kudzingirira naona zvo ndezvipi se vanhu vemusangano weZANU PF vari kunyika yeSouth Africa.
Tinokurudzira kuti vana vari veZimbabwe veSouth Africa, potai muchienda kumusha, muchinoita develop kumusha. Development inodiwa kumusha. You know, that's why we find out kuti one thing yatasiyana nevachena. What they were doing, they were milking African resources, developing their countries. But you see, so now, when we go abroad now, we forget about our country, which is wrong. So we must, whether we're in diaspora, we must work, not forgetting home. There's a lot of business opportunities in Zim. And people in Zim, they are making money. They are making money in Zim. So, Kamariga Wawana, invest in Zim. Maria Wawana, invest in Zim.
Munyora anoona nezvegwara remusangano mubato reZANU PF mudunhu reCape Town kuSouth Africa, Dr. Philip Kamutefa, vari parunare kwakare kuCape Town naIvan Zininga weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo yeLuet Masocha vanodzidzisa paDeVry University muno muAmerica vari kukurudzira Zimbabwe kuti igare yakagadzirira kukanganisika kweupfumi zvichikonzerwa nehondo pakati peIsrael neHamas. Vari kuyambira kuti hondo iyi inogona kutanga kupararira mudunhu rose reMiddle East kana Israel yakaenderera mberi nekutumira mauto kupinda muGaza. Hurumende yeAmerica iyo yakatotumira ngarava dzehondo kuMiddle East uye ikati mauto ayo agara akadzipakatira iri kupomera Iran mhosva yekubatsira Hamas. Asi Iran iri kuramba zvipomerwa izvi. Bazi rezveutano muGaza Strip rinoti kubva nezuro kusvika nhasi kwaurayiwa vanhu mazana manomwe nemauto eIsrael. Vafa muGaza neWest Bank vadarika zviuru zvishanu nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 5791 kubva zvakatanga hondo iyi. MuIsrael vanhu vafa chiuru chimwe nemazana mashanu kana kuti 1500. Zvimwe zvikwata zviri muLebanon, Syria neYemen zvatotanga kurwisana neIsrael. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata muzvinafundo masocha.
Hondo yekuIsrael neHamas inogona kuvhiringidza chaizvo upfumi hweZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose, nokuti pari zvino tinoona kuti Israel iri kurwisa chaizvo ino urongwa kwokuti itopinda muGaza. Zvinova zvino zviri kutsamwisa Iran neHezbollah iri muJordan vatotangavo kukanda makobvu namatete mashoko pamwe chete neHezbollah kutokandana mabhambo.
Zvamira zvakadaro, maonero enyu ndeyekuti hondo iyi ichafamba sei?
Pari zvino maonero atiri kuita ndiwo kuti hondo iyi inogona kunge ichaspreda kuMiddle East kwose. Nzvimbo iyoyo yekuMiddle East inosanganisira vana Saudi Arabia, Jordan, Iran, Iraqi, vana Israel, kunobva mafuta epetro nedhiziri. Saka zvinowanza zvavhiringwa izvozvo, mafuta nedhiziri mapurize acho otanga kukwira. Kungokwira chete kuri kuita mafuta epetro nedhiziri kukwidza zvinhu munyika zvinenge zvinozobva zvichivhiringa ufumi hwenyika. Zvekare handiyo hondo yoga iri kuitika iri kuvhiringa ufumi hwenyika. Tinoziva kuti kuRussia nokuUkraine kuri kuindira hondo mberi kwaiwanikwa vana fertilizer, vana gorosi, zvaakunge zvisati zvichafamba zvakanaka.
Zvamira zvakadai zvoitwa sei kuti zvinhu zvigadzirike nyanya muZimbabwe panyaya yeupfumi?
Tisamagariro andigara nichitaura kuti zvikonzero zvose zvehondo hazvifaniri kunge ari maexcuses angapiwa nevehurumende kusakwanisa kuvandudza upfumi hwenyika yeZimbabwe, nokuti handi Zimbabwe chete inoafektwa nehondo idzi.
Senyanzvi yezveupfumi, munofunga kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica dzingagadzirire sei zvatingaone zvichizobva kunzvimbo iyoyi yeMiddle East panyaya yekuti upfumi hwemunyika dzavo husaondomoke panguva iyi yehondo?
Isu pachedu tinofanira kunge tiine masolution edu okuti kana zvakati zvikaitika tinozvifambisa sei. Pasina hondo yeHamas neIsrael iyoyi, upfumi hweZimbabwe hwaingoremera vanhu. Saka kuti tizopomera hondo iyi kuupfumi hweZimbabwe, ndo zviri kuvhiringa upfumi hweZimbabwe, handioni kuti chingava chinhu chakanaka.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose. Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University muno muAmerica vari parunare kuOhio naMavelas Muhlanganya weStudio 7. Ongororo yakaitwa nehofisi yaAuditor General yemashandisirwo akaitwa mari dzekusimudzira matunhu inoratidza kuti makanzuru mazhinji haana kushandisa mari idzi zvakanaka, uyewo dzimwe nguva hurumende yaitotadza kuapa mari dzacho. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravachangoburitsa vakafanira kubata chigaro chaAuditor General, amai Riya Kujinga vanoti zvimwe zvirongwa hazvina kutomboitwa nekuti makanzuro ainge asina kutombopiwa mari, kunyange mari idzi dzaive mubhajeti. Vanoti semuenzaniso, kubva muna 2019 kusvika muna 2021, kanzuru yeHarare yainge yakaronga kuita zvirongwa makumi maviri nezvinomwe, asi zvirongwa zvishanu chete ndizvo zvakaitwa. Vaive meya veHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vakakundikana kuzadzikisa zvimwe zvirongwa zvavo nekusapiwa mari.
Mari yacho inenge isina kutobhuya, mabudiro anoita mari yacho kazhinji kacho imi munenge muno program, mataura program iyaiya vanobhadhara mari ikoko.
Panyaya yekuti vaita zvirongwa zvisina kubvumiranwa mukanzuru, vamafume vati izvi zvaiitika zvakanyanya asi vachinakurira hurumende nyoka mhenyu.
Ivo ndivo vanopinda sehurumende muhurongwa hwatinenge tisina kuwirirana. Kana vachiti tasisina kubhajeta, ndoo zviya zviya zvaitengwa nehurumende, mafaya tenda nemamwe mapampu emvura, mari iyoyo haina kana kumbosvika kuloka gavhmendi, yakangotorwa kudura guru rehurumende nemakonzo akanga achitora ari kuhurumende. Inyaya yekuti makonzo awa ndiwo anogara padura renzongo.
Auditor General vanotiwo mamwe makanzuro asina kushandisa mari idzi zvakanaka anosanganisira masvingo neruwa, uye mamwe akaita sekusile lupane aitora nguva inodarika mwedzi mitanhatu asati ashandisa mari dzaainge apiwa. Auditor General vashorawo bazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu, iro vanoti rainge risiri kuongorora kuti mari idzi dzaishandiswa sei. Vanotiwo kushayikwa kwemutemo unoona nezvekushanda kwemakanzuro ematunhu kana kuti maprovincial councils ndiko kuri kuita kuti mari idzi dzisafambiswa zvakanaka sezvo pasina anoongorora kuti dziri kufamba sei. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa mune rimwe sangano rinomirira vagari muHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vaudza Studio 7 kuti zvabuda mugwaro raAuditor General ndo zvavagara vachitaura sevagari.
Asi vaita zvakanaka, tingati vakafushunura zvinhu izvi vakazvisa pachena, nechikonzero chekuti zvinoita kuti tibatsirikane kuti hurumende yedu ive nenderera mberi, uyezve mafambisirwo emari dzetingati dzedevolution idzi dzive dzinofambiswa zvakanaka.
Vatiwo hurumende haisiriyo inofanira kutara kuti mari dzedevolution dzoshanda sei sezvange zvichiitwa nevaive gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti zvaburiswa naAuditor General zvinoratidza mamiriro akaita zvinhu mumapazi ose ehurumende.
Inongosign, it's a signal yekutoratidza kuti hakusi kuministry of local government chete. Zvakureva kuti hatina mainstitutional framework yekuita follow up maprojects, nekuita monitor, nekuita evaluate maprojects. Zvichireva izvo kuti mari dziri kungodyiwa zvisina follow up.
Tina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvematunhu sezvo mutauri webazi iri vaGabriel Mashora vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Bumbiro remutemo wenyika rinosungira kuti zvipikamu zvishanu zvebhajeti rese renyika zviende kumakanzuro ekumaruwa nemadhorobha kuti mari ishandiswe pazvirongwa zvebudiriro zvakaita sekuwanisa vanhu mvura yakachena, kuvaka zvikoro nemakirinika nezvimwe. Bazi rezvemari rakatanga kupa makanzuro mari iyi muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Varimi vechidiki vakawanda munyika vanoti kunyange vanga vaine tarisiro yegohwo rakakura mwaka wekurima uno, chishuwo chavo chave kupwa setsime sezvo vachiri kumashure negadziriro dzavo dzekurima. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vanoti vari kusangana nezvipingaidzo mukuita basa ravo, izvo zvinosanganisira chizivano pakuwaniswa zvekurima nehurumende, kunonoka kupiwa mbeu uye kushayikwa kwezvikwanisiro. Murimi wechidiki wekumateta 2 munzvimbo yeGokwe, vaWillard Mutoti, vanoti mbeu inowaniswa vanhu nehurumende haisati yasvika mudunhu ravo.
Mbeu haisati yauya, hainko vapiwa vanhu mafertilizer. Vapiwa vanhu mafertilizer, vanhu vanga vari mumagurupu, vakanyorwa mumagurupu. Anga ari magurupu kunzi vanhu vachere makomba here, vandopfumvudza here. Saka vamirira mbeu yacho, hamenoti ichauya rii. Ndonyaya hombe iko kunoku.
Asi mumwe murimi wechidiki wekumhondoro ane mukurumbira vaTerence Maposa vanoti vagadzirira havo kurima mwaka uno.
Vamwe vakaita seni takatoisa dzimwe mbesa pasi nezvatakaudza neyo vanoona nezvemamiriro ekunze kuti mvura inogona kuita shoma. Saka tiri kungoedza kuti kuda mbesa dzekutanga ndo dzinogona kuita. Asi kana yafuti yezvinezvi tinongopa mhazi zvakare kuitira kuti tisingazivi kuti dzatadzvara pekutanga o pekupedzisira ndedzipi dzichaita. Asi gadziriro ndingati dzapa chidanho chepamusoro nekuti ndiwo mwaka wacho wekurima. Saka zvese zvinoda kuti zviitwe nekuiswa panzvimbo ndingati zvapo kwandiri uye nevamwe vakanditenderedza kunharaunda yedu.
Mumwe murimi wechidiki zvekare achitungamira sangano rinomirira varimi vechidzimai vekumaruwa reZimbabwe Land and Agrarian Network, amai Nyasha Chiwawirwa Murize, vanoti mbeu yadhura samare zvichakanganisa vechidiki vakawanda vanoda kurima.
Semenza musonikape kuti 25 kg yemeseed iri kutangira pamari inoita iyo $80 kusvika $100 zvichienderana nekuti yatengwa kupi. Asi tichasamaridzi tinoti varimi vazhinji havadzikwanisi nokuda kwokuti kunyange pamupa vanotengesa zvinhu zvavo havakwanisi kuwana return kana kuti value inozokwanisa kuti zvekare kana vange vakuda kutenga mainputs vange vachizokwanisa kutengawo kunyange muzvitoro zvinotengesa mainputs akasiyana-siyana aya.
Wechidiki anoona nezvekubuditswa kwemashoko kusangano reHill Zimbabwe vatapiwa naShechiriga vanoti pane rusarura rwuri kuitika pakupiwa kwembeu yehurumende.
Varimi vari kumaruwa vanga vawana batsiro huru chose nekuda kwekugovewa kwembeu nezvimwe zvokurimisa. Asi chirongwa ichi chasvibiswa nokukanganiswa nokuda kwekumbunyikidzwa uye kunyimwa zvikwanisiro kuri kuitwa avo vanozikanwa kana kufungidzirwa kuti vanotsigira mapato anopikisa. Izvi zviri kuitwa nevatungamiriri rebato riri muhurumende, hazvisi pamutemo uye zviri kukonzera kupokana nekuvharirwa panze kwevechidiki vane simba nepundutso yekugona kurima.
Munyori mubazi rezvekurima vaObert Jiri vabatisa Studio 7 pasi sezvo vanga vavimbisa kupa muono webazi ravo pazvichemo zvevechidiki ava. Asi mudhumeni mukuru kukambani yembeu yeSidco, amai Wendy Madzura, vanoti vechidiki ngavagadzirire zvakazara kurima zvine mutsindo gore rino.
Tode kukurudzira varimi vechidoko nyika yose vanorima ndima dzakasiyana siyana kuti ngatiitei chipatapata kugadzira minda kuita land preparation panguva ino yemwaka. Totienda isusu panyaya yesarudzo yezvirimwa. Tinokurudzira vechidiki nevarimi vamwe vose kuti dei vari vasarudza mbeu zvine hungwaru. Kana varimi vedu vachinge vasarudza mbeu nezvirimwa zvine hungwaru, vanokurudzirwa kuchizodyara nemwero kwavo nenguva kwayo kana mvura inokwana kumeresa nekubudisa mbeu ichinge yanaya.
Sachigaro webhodhi resangano reAgricultural and Rural Development Authority vaIvan Craig vakurudzirawo varimi vechidiki kuti vazogona kuchengetedza mbesa dzavo kana dzaibva.
Kana chirimwa chedu chenge chaibva, ngachichengetedzwe kuti mhuka dzesango dzisapinde, ngachichengetedzwe kuti moto wesango usapinde, ngachichengetedzwe kuti mbavha dzisapinde, ngachichengetedzwe kuti idzo mhuka dzatochengeta pamusha dzisapinde mumunda zvakare. Uyezve zvichiri mumunda pane tupukanana kana tupembene twesango tunogona kuya tichidya, tiri kuchibage chipfukuto chinogona kuya kunodya, chodzikisa unaku neuremu wechirimwa chedu.
Varimi vechidiki vanoti vari kusangana nematambudziko akati kuti mubhizimusi rekurima, zvavanoti zvinovaodza mwoyo, vopedzisira vasiyana nekurima vave kutsvaga dzimwe nzira dzingavawanisa kurarama dzakafanana nekuita chikorokoza kana kuenda kune dzimwe nyika. Asi kunze kwematambudziko ekushaya zvikwanisiro aya, varimi vose munyika vakatarisana nedambudziko remvura inonzi inogona kurambira mudenga kana kuti El Nino. Varimi vari kukurudzirwa kurima mbesa dzinokurumbidza kuibva kana kuti dzisingadi mvura yakawanda. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbo vamiriri wemabvuku tafara mudare reparamende vaJames Chidakwa, vanova nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vanonzi nezuro vakapambwa kutochwa uye kubayiwa Jackson risingazivikanwe kuti rainge riinei nevanofungidzirwa kuti vasori. Pasmon Glovu anotipa nyaya inotevera.
Chidhakwa vanonzi vakapambwa nezuro Manheru, vakarohwa zvakaipisisa uye vakasiyiwa vatsikwa makumbo nemotokari. Vanonzi vakadzurwa motsi dziri mumusoro zvakapa kuti vasare nemavanga. Vakazosiyiwa vakandwa mune rimwe sango kuAuxhurras. Vachitaura neStudio 7 vaAlbert Chidhakwa vati vari kurwadziwa zvikuru nekushungurudzwa kwemukoma wavo.
Tanzwa kukashikamadzwa nekushamisika nekurwadziwa zvakanyanya nekuona hama yedu James Chidhakwa anove mukoma wangu. Akarohwa, akapondwa-pondwa miri yese, akarohwa sembwa yapinda mumba. Nevanhu vanofungidzirwa kunzi vanogona ngavari vari muhurumende.
Vanongora nezvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Zembe, vashora nyaya yekupambwa kwevanhu vachiti zvinonyadzisa zvikuru.
Vanganyura nyika. Nyika haisisina chimiro, haisisina kugadzikana.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa hasati audzwa nezvekupambwa kwavachidhakwa.
Mapurisa tisatawana ripoti chatotarisa kuti station yacho yakafanira ngi tiwana ripoti vana here.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Amnesty International, Human Rights Watch nemamwe vanoti vanopikisa hurumende muZimbabwe vakawanda mumakore maviri adarika vange vachipambwa nekuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Zvichakadaro bato rezanu PF nasi raita musangano wePolitbureau pamuzinda waro wezanu PF headquarters muHarare, apo mutungamiri waro vaEmerson Munangagwa vataura vachizivisa bato ravo nezveurongwa hwesarudzo dzemabai election dziri kutarisirwa kuitwa muna zvita musi wa9.
It is also important for us to appreciate the ongoing campaign processes for the pending by-elections.
Tevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati nyaya dzekuitwa kwesarudzo dzemabai election inyaya dziri mumatare, nekudaro bato ravo harina zvarinotaura uye zviri kutaura nezanu PF hazvinei navo. Sarudzo idzi dziri kuuya mushure mekunge vari kuzviti ndivo vakabata chigaro chemunyori mukuru mubato reCCC vasengezo chavangu vadzinga nhengo idzebato iri mudare reparamende nemumakanzuru, kunyangwe vakuru vebato iri vachiti mutorwa. Asi vanongora nezvematongerwo enyika vakazvimirira vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti bato reCCC rinofanirwa kusiyana nezvesarudzo rodzokera kuvanhu.
Bato reCCC ngariregedze kuzvinyengedza kuti pane chimuko, pane hurongwa hwavashabangu vari kuda kuedza kubvuta bato reCCC kubva kuna vachamisa nevamwe avo vachitumwa nekusokoswa nebato reZANU-PF. Chiripo ndechekuti kuparamende nekumakanzura kusina chiriko.
Nyaya yematambudziko ezvematongerwo enyika muZimbabwe iri kutarisirwa kuzeiwa nesangano reSADC, asi hapasati pasitarwa zuva remusangano uyu sezvo musangano mukuru weExtraordinary Summit yeSADC waifanirwa kuitwa mangwana wave kunzi uchazoitwa panguva inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mabasa ekuvaka ari kuitwa munyika anonzi ave kukanganiswa nekuda kwekukwira kwemutengo wesiment uye kushayikwa kwainonzi yave kuita mune zvimwe zvitoro zvinotengesa zvekuvakisa. Muzvitoro mairi kuwanikwa simendi inonzi iri kutengeswa nemitengo iri pakati pemadhora gumi nematatu kusvika kumadhora gumi nemasere patsaga remakirogiramu makumi mashanu kana kuti 50 kg. Mumwe ane chitoro chinotengesa zvekuvakisa ari panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa center kumashanaland east Vaonest Madzara vanoti vatove nenguva vachisangana nedambudziko rekushayikwa kwesiment.
Kushayikwa kwayo nekudhuraka yakuita tikutarisa sekuti ndotarisa mahardware indikutengera chinhu chemagetsi chemachiplanding ndokunge munhu aona simendi avaka imba aplaster nekudaro manje kuti iri kushayika kana panenge yawanika yaita $15 bag rimwe chete. Mabhiridhi acho anokwanisa kunge achitengewa zvinhu havachakwanisa, ari kuvaka wacho haatokwanisa, kapenda yachoyo haasina basa, plumber wacho haasina basa, electrician haasina basa.
Mumwe mushandi weimwe kambani inoita zvekuvaka iri muHarare asina kuda kudomwa nezita achiti haabvumidzwi kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti kudhura pamwe nekusawanikwa nyore kwesiment kwadzosera shure mashandiro avo sezvo vaive kushaya mabasa ekuvaka mumazuva ano. Vachitaura vakazvimirira vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komalisa vari Joyce Ngwenya vanoti kushayikwa kwesiment pamwe nekukwira kwemutengo mucherechedzo wemamiriro anenge akaita upfumi hwenyika.
Saka zvese izvi zvizvi zvinokanganisa nokuti kana takutaura nyaya yedu iyaiya yamasanction zvichireva kuti pane mamwe mainput anenge akushayika manje toona kuti nyatsiri dzamagetsi dzinoonesa toona kuti dhora redu riri kuramba richireruka. Saka zvese izvi zvinokonzeresa kuti maconstruction materials anga achishomekana asi ndingangoti hangu kwaiko zvino zvingango zviri zvekuti masimendi kambani dzimashoma ane cartel. Saka vakaita sekuti zvinhu zviri kushota mitengo yachino tikwinirei muchaona hivi kuti kana zvikazonzi aiwa mutengo wesamende one dzingautisvika pa$18 kana kuti $30 isati hatichawi kuwanikwa.
Saka dambudziko iri riri kukonzerwa nei? Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr Prosper Chitambara vanotsanangura.
Tiri kuona kuti munyika demand yesimende iri kukwira zvakanyanya zvichikonzereswa nekuwakwa kuri kuitwa mainfrastructure projects ari kuitika. Even tine mahousing projects akawanda ari kuitwa nemaprivate developers. Even makawana mainfrastructure projects ehurumende, madhamu, maroad, zvese izvozvo zviri kuita kuti demand yesimende ikwire zvakanyanya.
Dr Chitambara vanoti chimwe chiri kuwedzera kukwira kwemutengo wezvinhu munyika kusanganisira simend kusagadzikana kwedhora remunyika.
Then mitengo zvakare taona mitengo ichikwira zviri kukonzereswa number 1 nekukwira kwaita mafuta edzimotikari, zviri kukonzereswa nekudererwa kwaita even mari yemuno kunoita kuti zvavanotenga zvekugadzirisa zvinge zvichikwirawo zvavanotenga kunze kwenyika. Saka zvinoafekta mitengo yezvinhu, zvinoafekta mitengo yesimende. Saka ndo zvatiri kuona pane ino nguva demand iri kuramba ichikwira uye zvakare cost yekuprodusa simende iriramba ichikwira zvikonzereswa nekukwira kwemacost drivers anosanganisira nyaya yemafuta.
Munyika munonzi mune makambani mana chete ari kugadzira simendi pari zvino anoti Pretoria Portland Cement Zimbabwe iri kuvulawayo, Seco Cement Limited muHarare, Saino Zimbabwe Cement Company iri muGweru, neKaya Cement iyo yaimbozivikanwa seLafarge Cement Zimbabwe iri muHarare. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumakambani aya sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Cement yanga ichimbowanikwa munyika inonziwo yakawanda yacho yanga ichibva kunyika yeZambia. Musakanganwa chirongwa cheThe Connection na 8pm apo tiri kutaura nevechidiki nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika paine kunetsana pakati peZANU-PF neCCC. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai muina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Mfumfu 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kutakitwe nganxa yokubana umbutho wabantu bamela ke ilunga le-TPC emavuku laseZimbabwe soyikubona ke bethumela abanye ababebebhaza.
Olamukela owake waba ngumeli wethafara mavuku edalela ephalamende engowebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana James Chidakwa, ubika ethunjwe izolo emzini wakhe ose-Akturaza.
Kuwe uRamaphosa sicele ame nabantu, sicela ubaba uRamaphosa ame ne-SADC report, ngoba leya report inamandla ukudlula i-report ye-ZEC. I-report yezeki hiyo leya man ya announce ama results awamanga.
Abasekeli bebandla ele-TPC abase South Africa bamanyene lezinye izizalwane zeZimbabwe ezifole zitshengisela zikhonona kumongameli Cyril Ramaphosa zisithi kwachiyane lokusekela umongameli Mnangagwa. Uhlangothi lwezomvikela kwinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ole-UN Security Council lukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokuhlaziya impi ephakathi kwe-Israel lebutho le-Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Abasekeli bebandla eliphikisayo ele-TPC abase South Africa bamanyene lezinye izizalwane zeZimbabwe ezifole zitshengisela ziqonde emahofisini kampati ntambo wezokudlelana kweSouth Africa lamanye amazwe omhlaba ePretoria namhlanje. Laba bantu besithi umongameli Cyril Ramaphosa akachiyena lokusekela impumela yokhetho olwenziwe eZimbabwe lonyaka ngoba lwaba lokuqilibezela. Uthuso Khumalo siphala ludaba ese-Pretoria kwele South Africa.
Bebecula begida ingoma zomzabalazo abakade betshengisela laba bafika emaofisini ogatsha lwezobudlelwano be-South Africa lamanye amazwe bethwele amabhakani lemibhalo ekhuthaza lelo lizwe ukuthi lingasekeli ukungcindezelwa kukazulu weZimbabwe. Esethulela iziphathamandla zikahulumende weSouth Africa izikhalazo zabo, umgcinisihlalo webandla le-CCC kwele-South Africa umnumzana Trustin Ndlovu usole umongameli Ramaphosa ngokwenzela amhlophe umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi iqula le-SADC eliqapha ukhetho likubeke kwacaca sobala ukuthi ungene kuleso sikhundla ekhethweni olube lokuqilibezela okukhulu.
Kuwe uRamaphosa sicele ame nabantu, sicela ubaba uRamaphosa ame ne-SADC report, ngoba leya report inamandla ukudlula i-report ye-ZEC. I-report ye-ZEC hiyo le ya-announce ama-results awamanga.
Le into ebuyagcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe, unkosazana Siphathiswe Ndlovu, yena-ke othe akakuzwisisi ukuthi kungani uRamaphosa lenkokheli zebandla lakhe ele-ANC bengakuzwisisi ukuthi ukhetho lweZimbabwe lwaqilibezelwa.
Sifuna abuyele asebenzisane le-SADC, babuyele babuyele ku-report yabo. Si, ama-election uma kunendlela ukuthi uqalwe kahle kabusha, kube ebeqale phansi abe free and fair.
Ilunga le-CCC unkosazana Petronella Mutshenje uthe nguye uRamaphosa oseze wabangela ukuthi kube nzima ukuthi inhlanganiso ye-SADC ibambe udaba lweZimbabwe ngokuphuthuma.
Waphazamisa uRamaphosa ngokuthi atshengise ukuthi yena usesayidini likapresident wethu, yena thina siyakhala ukuthi ama-elections arigiwe, kodwa yena uyaqhubeka ngokuyamcongratulate upresident kurong khona lokho.
Unkosazana Sikhulile Jabalala, isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa, uthe ubezotshela uRamaphosa ukuthi lokho akwenzayo ngezinye zezizathu ezenza abantu bengabuyeli ekhaya.
Sifuna ukubuyela ekhaya. But ilizwe lethu aliko right nendaba yokuthi we are depressed, we are facing a dictatorship. Asihlalanga kahle elizwe lethu, siyasokola eZimbabwe.
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe, umnumzana Zenzo Khumalo, yena uthe ubezotshela uRamaphosa ukuthi umnangagwa wakhe lo amsekelayo uvalele amalunga ebandla le-MRP ayisitshiyagalolunye 9 ejele kungelacala abalenzayo.
We are not refusing ukuthi siyezima, but all what we want is asisapote ukuthi sibuyele ekhaya. Akhonjeme each and everything yenzakala ngomnangagwa.
Isiphathamandla se-ofisi yogatsha lobudlelwano be-South Africa lamanye amazwe, umnumzana Linda Maso, wemukele izikhalazo zabakade betshengisela laba wathi uzazisa lapho okufanele ziye khona. Kusenjalo isikhulumeli sebandla leZANU-P F kwele-South Africa, umnumzana Walter Msununguli Mbongolwane, uthi okwenziwa ngabe-CCC yikuchitha nje isikhathi.
URamaphosa bayakwazi ukuthi kwenzakaleni eZimbabwe, bayakwazi iqembu elinqobileyo, yingakho behambe bayafakaza ngesikhathi egcotshwa umongameli waseZimbabwe.
Le yinto abe-CCC kwele-South Africa bathi ngamanga aluhlaza ajojozelwa iZANU-P F ngoba isazi mhlophe ukuthi nxa kungaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe kayingeke yanqoba. Melestudio 7 ePretoria kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Oke waba ngumeli weTafara Mabvuku edalele parliamente engowebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana James Chidakwa ubika ethunjwe emzini wakhe oseActuras duzane leHarare izolo ngabantu abacetshengelwa ukuba zinsoli zikahulumende, kubika umlondolozi Ndlovu.
UChidakwa ubika ehlukumezwe ngendlela ezijeneyo okugoqela ukuchaywa walinyazwa kakubi, wahlatshwa ijekiseni elingaziwa ukuba belilomuthi bani, njalo wagxotshwa inyawo ngemota. Ugcine etholakala elimele kakubi kokunye okuligusu okuse-Acturas namhlanje. Umsekeli wesikhulume se-CCC umnumzana Gift Siziba uchasisa ngokwenzakale kuChidakwa.
Indaba yokubana siyakhilizwe sithuthukiselizwe iZANU-P F ikhetha ukulimaza abantu, uChidakwa utagethwe ngenxa yokubana ngomunye wabantu babelake ilunga le-TCC eMavuku laseZimbabwe.
USiziba utshele intatheli izindaba ukuba okwenzakale kuChidakwa ukumbangelwa emapholiseni, kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyati uthi kabakatholi imbiko yalolu daba.
NjengeZimbabwe Republic Police ithanda kwazisa uZulu ukuthi kathesi sikhuluma i-report leyi lokho singakayitholi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Matthias Dube uyakusola ukuthunjwa lokuhlukunyezwa kukaChidakwa.
KaChidakwa siyayisola kakhulu ngoba ithekisa ukuba kunabantu abenza ububi eZimbabwe. Akumelanga sikwabi njalo uhulumende ngakuhlolisise lokhu yeyisayiliswa.
Ingcitshi ezicubungela ezombusazwe zithi ziyazisanda izehlakalo zabasekeli be-CCC abahlukunyezwayo ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukutshaywa, ukwethusela nokubotshwa lokunye ngaphambilini langemva kokhetho, zisithi ukukhulumisana phakathi kwebandla kwamabandla omabili eleZANU-P F lele-CCC yikho okungaqeda ukufuthelana kwezembusazwe okuselizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lwezomvikela kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UN Security Council lukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokuhlaziya impi ephakathi kwe-Israel lebutho le-Hamas. Lo mhlangano uqhutshwa ngesikhathi iMelika icebise i-Israel ukuthi ime ukuthumela amabutho ayo eGaza ukuze kukhulunyiswane kukhululwe abathunjiweyo, njengoba kusesatshelwa ukuthi impi le ilakho ukumemetheka e-Middle East. Okwakhathesi ibutho le-Hamas selikhulule abanye abantu ababili akade bethunjiwe kusitsho ukuthi sekulabantu abane asebekhululiwe. Ekuhlaziyeni lolu daba iStudio 7 ixoxe nomnumzana Rafael Mthombeni ongumqondisi wenhlanganiso ephathisa abalimi eye-Intuba Community Project.
Ukungezwani kweHamas bePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo nama-Israeli ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa sezimbabwela khona uthi wena abemathebeleleni north bavodwa, abemathebeleleni south bavodwa, kodwa ke wena unguwe obagcinileyo, onguwe ongurhulumente wabo. Yikho lapho kulo hlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sokuza sekunje kuthi ukuthi ikuzathinge kuphose kufanane ngoba laba basePalestina nabo bezibuhlungu khathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Ye, libona ngani kungaba lokukhumisana nomlotha okungaqeda limpi ekusikhatshana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhatshana ngoba nxa bona bengakaseki bonaba abe-Israyeli ukudiliza lokuchaya laba abe-Hamas, angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yibo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile, sesibachayile, sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezindili ezilwayo ama-Israyeli lama-Arab. Kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela indlela i-Israyeli echaya ngayo lapha akulunga, akusikho ukuthi kuhle kulabo abakhatshana abangaboni. So maPalestina wodwa angayenza ulutho lapho. Kungenza i-Arab world yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa, kubese kulumatha njalo kulumatha ilangabi elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.
Lo ube ngumnumzana Rafael Mthombeni, umqondisi we-Intuba Community Project, obexoxa le-Studio 7 eseDallas khonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla lakhe eleZANU PF selulungiselela ukhetho lwama-by-elections olukuzakwenziwa mhla ka-9 Mpalakazi olokuvotela abazathatha izikhundla zedale lephalamende lapho okaxotshiswa khona amalunga awe-CCC ngozithi unginobhala jikelelo walo umnumzana Sengezo Chabangu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu owedale laphezulu eleZANU PF elePolitbureau lapho umongameli Mnangagwa akhuthaze khona uzulu weZimbabwe ukuba aqhubeke evotela ibandla lakhe. Uthe ukhetho lwama-by-elections luzaveza ukuba ibandla lakhe lithandwa nguzulu esithi lizanqoba kulesi sindo.
Village Province, Nashua and West Province, Nashua Province, Nawayo, and Arara Provinces.
Ubonga uzulu wasemakoni ngokuvotela ibandla leZANU PF ukukhethwa lwama-by-elections lapho okunqobe ukansila weZANU PF. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi ukhetho lukamhla ka-9 alukho emthethweni.
Okokuqala ukuthi by-election eladikewa mhla ka-9 December kakufananga lenzakale ngenxa yokuthi lazalwa ke i-decision eyenzwa ngendlela engekho emthethweni ngenxa yokuthi uspeaker of parliament wabala incwadi loku-effecta incwadi engaveli kubandla le-CCC njengokukhuluma kwethu ke emavikini adlulileyo. So because of that akufananga kube ne-by-election ngenxa yokubana i-by-election linesesetwa ukuthi iparty e-UN to mama members of parliament e-CCC ekhokelwa ngubaba wakhe Nelson Chamisa yiyo okufanele ukuthi ikhulume ukubana hayi laba kasibo
bani enhlanganisweni ukuze kube le-by-election.
Ngcishi kwezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party, umnumzana Herbert Chamuka uthi kusobala ukuba iZANU-PF izimisele ukunqoba ukhetho lolu, kungakhathalekile ukuba luqhutshwa phansi kwesimo esithitha ingqondo. Umnangagwa kube ichathisa ngomhlangano omkhulu webandla lakhe ozakwenziwa mhla ka 27 Mfumfu eGweru, ethi umhlangano lo uzazama ngazo zonke indlela ukudinga amacebo okulungisisa inhlupho ezibhekane lozulu weZimbabwe. Udaba lokungahlaliseki komumo wezombusazwe kweleZimbabwe lukhangelele ukuhlaziywa kabanzi emhlanganweni omkhulu womanyano wamazwe angezansi e-Afrika owesadak obumele wenziwe kusasa, kodwa ugcine udluliselwe phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abakumsebenzi wezokulima bakhala ngenhlupho ababhekane lazo emalungiselelweni abo okulima lonyaka, njengoba vele sebedliwe isikhathi njalo bengakatholi konke okudingakalayo okungenza balime ngendlela engabapha isivuno esingcono. UTobias Mdzingwa uyalandisa.
Abasakhulayo laba bathi lanxa uhlangothi olubona ngezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department lusithi alukhangeleli ukuthi ilizwe lizathola izulu eleneleyo lonyaka, bebezimisele ukulima inhlanyelo ezivuthwa masinyane. Osakhulayo olima ese-Insiza, umnumzana Gilbert Nkomo, uthi usizo lokulungiselela ukulima oluvela kuhulumende lonyaka luphuzile okungaphazamisa kakhulu ontanga abathembele kuye.
Ukuthi ihulumende iyanika isupport kuma-inputs, kodwa okwalonyaka iphuzile, so sesithembele ukuthi sizithengele okungama-small grains sihle siqalise ukuhlanyela, kodwa ukuthi lalizulu alikani kuhle.
Omunye njalo osakhulayo wase-Insiza, umnumzana Ndabezinhle Nsingo, uthi ziningi inkinga ababhekane lazo emsebenzini wokulima lonyaka.
Some other inputs ayadula kakhulu, athi expensive yabona. And the challenge elekhona ngathi sina Insiza especially sided leyi sibedele ukuza ukusebenzisa i-plow farming leyenkomo. So inkomo eziningi zifile, so ukulima kwakhona athi siyale kunzima ukuthi nxade singasaplowa ngento ezingama-tractor kumbe ongamamotifikation lokhu owamakhuba lawa amasayinasayina lawa.
Inhlanyelo yomumbu sikhuluma nje isithengwa ngamadola emelika angamachumi ayisishiyagalombili US$80 emgodleni olesisindo samakilogram angamachumi amabili lanhlanu 25 kg, eyayithengwa ngamadola emelika angamachumi amahlanu lanhlanu ngonhlangula lonyaka. Osakhulayo njalo ebona ngezokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni e-Yil Zimbabwe, uThapiwa Nashechirika, ukhala ngobandlululo olukhona ekwabelweni kwenhlanyelo lemvundiso yamafertilizer emaphandleni.
While the Presidential Farming Input Scheme has been of great assistance to many rural farmers.
Abalimi bebethole usizo oluqakathekileyo kakhulu luvela kuhulumende, kodwa uhlupho soyukuthi sokungeniswa ezombusazwe endabeni engelani lezombusazwe, abacatshangelwa ukuthi bengabe besekela amabandla aphikisayo bayancitshwa inhlanyelo lamafertilizer okubana kungekho emthethweni. Lokhu kwenziwa ngabebandla lisembusweni labakhokheli bezigaba. Sikhuthaza uhulumende ukuthi achiyane lo mkhuba lo alinganise bonke abantu.
Imizamo ye-Studio 7 yokuthinta unobhala wogatsha lwezokulima, umnumzana Obed Jiri, ibe liphutha njengoba ubethembise ukuthi uzaphendula imibuzo ayithunyelwe enkundleni yokuxhumana kumakhalekhukhwini, kodwa size zafika isikhathi sokuya emoyeni engakaphenduli. Unkosikazi Sibonile Ndlovu, osebenza kwinhlanganiso enceda ontanga eZimbabwe Project Trust, yena uthi ukuguquka komumo womkhathi ungengeza inkinga ezibhekane labasakhulayo abakubhizimusi lokulima.
Sithasikhangeleni izilimo zenezo ezivuma indawo ewomileyo, asibuyeleni kizo. Sisebenzisa futhi indlela ezokulima ezivuma amanzi amalutshwane. siyakhulumisana la ngomkuba, imkuba esetshenziswayo, asisebenziseni imkuba ezanonisa imhlabathi for isikhathi eside.
Umlimisi omkhulu ezabelweni zemandebeleni esebenza lenhlanganiso yesitco umnumzana Wallace Banda laye ucebisa abalimi abasakhulayo ukuthi bephange bephendule amasimu kathesi.
Kodwa sinanzelele ukuthi leli izulu eline kathesi ayisilo zulu lokuhlanyela, lizulu lokuthi belungiselele imhlabathi wabo esingathi land preparation. Kathesi abalimi abatsha siyabakhuthaza ukuthi kabayenzeke ama-cropping programs abo beqoqe ukuthi bona hayi bajonge ukulimani. Siyakhuthaza ukuthi akabahle bethenge kathesi izinhlanyelo zabo abazifisayo.
Ngaphandle kokuphendula amasimu, uBanda uthi kuningi okumele abalimi begogelele bengakaqalisi ukulima.
Siyakhuthaza njalo ukubana abalimi abatsha ngesikhathi lesi kakube yisikhathi sokuthi bebe beqoqa imithi yabo abazabe beyifuna ukuthi beyisebenzise, imithi eyiyo econtrola ubudli esingathi ama-pesticides.
Abanye abalimi abasakhulayo bakhala ngokuthi lanxa bayabe bezinikele bafaka konke abalakho emsebenzini wokulima minyaka yonke, bazithola bengatholi inzuzo ekhanyayo okubanyampisa inhliziyo, bacabange ukuchiyana lokulima.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ikomishini elawula amacala awenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, namhlanje isungule umhlangano wokuxoxisana ngendlela izwekazi le-Afrika elingasebenzelana ngayo ukumelana lohlupho lwenkohlakalo lobusela bomnotho kaZulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inhlanganiso ye-Transparent International yethule impumela yophenyo olwenziwe nyakenye oveza ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo kwezenkohlakalo. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emazweni angabaphose angamakhulu amabili 180 akhokhelayo kwezenkohlakalo, eleZimbabwe litholakaleli kusibanga sokuphezu kwekhulu lengxenye 157. Isikhulumeli sekomishini le-ESAC, uNkosikazi Simiso Mlevu, uthi lomhlangano ubuthanise ingcitshi ezigoqela ezemakolitshini aphezulu, abomthetho lenhlanganiso ezizimele obebonisana ngendlela yokumelana lenkohlakalo.
Injongo yikuthi lezi ngcwethi zithi nxa zihlangene zishare ama experiences, ulwazi ukuthi kungalwiswa njani ubugwelegwele lobu osobande kangaka e-Africa lasemhlabeni wonke jikelele.
Ingcwethi ecubungula ngezamalungelo kaZulu ekunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya uthi loba lomhlangano ulenjongo enhle, udubo yikuba kuphelela emlonyeni kungela ababotshwayo ngamacala enkohlakalo elizweni.
Nanko ke o Justice Dlubala Jena o Bhataya Moyo osikotisa kuphanya labo yenetalo shwaya balokhu bejakala bengathondiswanga. Izakhi iZimbabwe Anti-Corruption Commission le liqembu eliqeda isikhathi lezimali zikaZulu kalidilizwe kufakwe amalunga angela budlelwano kumbe ubungano lezanu PF lomnangagwa.
Umnumzana efincube enye njalo ingcwethi ecubungula ezomnotho ekunhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association laye uthi ukuxoxisana ngenkohlakalo akusizi, okufunekayo yikuba iZAC ibonakale ukuthi ilamazinyo ayikhonkothi kuphela.
Sibonile i-Al Jazeera iveza kahle kamhlophe ukuthi kulabantu abeba igolide lelizwe, abantu abalezihlalo ezinkulu, akulalutho olwenzakalayo. Abantu abalandelelwayo ngabantu abancane kakhulu abangatshontshwa okuningi njengalokhuyana okutshontshwa ngabantu abakhulu. Ngakho-ke kuzafanele ukuthi kutshintshe konke khona lokho uma inkohlakalo izasuswa elizweni.
Station.
Ingcwethi lezi zithi izakha kumele iqinise umsebenzi wokuphenya, ukubopha ukuchuchisa kanye lokujeziswa kwabatholakala belamacala enkohlakalo. Kodwa iphendula kulombono, unkosikazi Mlevu uthi bona amandla okwenza lokhu kabalawo ngokugcweleyo ngesizathu sokuba lokhu kudluliselwa kuhlangothi lwabachuchisi olwe National Prosecuting Authority.
Izakhi yanikwa amandla okubamba, amandla okucubungula, amandla okuthatha abantu ebanika abathonisisayo. So izakhi iyabamba, izakhi kayisiyo erelizayo. O ase aba releaser kuyabe sokungolunye ugatsha lukahulumende, and izakhi kayilawo amandla awokuthi ingenele endleleni abasebenza ngayo.
Umsekeli weBindura University of Science Education uProfessor Eddie Mwenje ovule umhlangano uthi inkohlakalo isiluhlupho olumemetheka okwethusayo kunhlangothi zempilo ezichiyeneyo okudala ukuba isilinganiso yesikhulu sabantu sihlale kusimo esibi sobuyanga.
Everybody should prosper, and people should feel that if they have got the right credentials, they can be able to get certain jobs, not because of somebody who is there or other things.
Ngibona ukugcila kwenkulumo kufuze kweyame ekunothisweni kwelizwe lozulu. Njalo umuntu ngomzekeliso kufuze aphiwe umsebenzi awufaneleyo ngemfundo yakhe, hayi ngokuthi ubani wazana lobani. Lapho singathi inkohlakalo iyabe isinqotshiwe.
Iningi labakade bekulomhlangano bakhuthaze ukusetshenziswa kobulembu phansi kohlelo olwe electronic procurement system abathi kungasiza ukuphephetha labo abaphatheka kunkohlakalo. Baphinde banika njalo ingqobe kuzakho ukuba ingene ezigabeni ifundisa ngenkohlakalo le. Bephendula kulokhu bathi sebetholakala enkundleni zobulembu njalo sebevule amahofisi endaweni ezehlukeneyo zelizwe lapho uZulu angamanyana labo khona. Bathi njalo baphezulu kokuxoxisana ngomthetho onga asiswa ngabedalele parliamente wokuvikela labo abanganyenyezela ngodletshana lwenkohlakalo engabe isenzakala ephambanisa ukuqhutsha kwenhlelo zentuthuko yelizwe. Umhlangano lo oqitshwa kusasa wenziwa phansi kwendikimba ethi Combating Corruption for Sustainable Economic Growth, Promoting Good Governance, Accountability and Ethical Culture in the Public and Private Spheres. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imbono yabo ngokufola okwenze inzalo yeZimbabwe seSouth Africa ikhuthaza uMongameli Cyril Ramaphosa ukuthi achiyene lokusekela umbuso weZimbabwe. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko kuStudio 7 lilakho ukusithola kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ukulalela iStudio 7 lingasimamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz kushortwave. Lilakho njalo ukusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 6175, 7255 shortwave. Ngake ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumongameli wetafara mabhuku edalela eParliamente engowebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC, umnumzana James Chidakwa ubika ethunjwe izolo emzini wakhe ose Acturas eduze leHarare. Abasekeli bebandla ele-TRPC abase South Africa bamanyene lezinye izizalwane befola betshengisela eSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.